Mangwanani akanaka vachereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 2/2/19. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukuru wenyika South Africa vaRamaphosa ngavataure vamire pachena kutaura kuti haisi mhosva kuti vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vashande muSouth Africa. Zvinofanira kujekeswa izvozvo.
Mutungamiriri weSouth Africa anokurudzirwa kutaura pachena kuti kurohwa kwevatyairi vemagonyeti ekune dzimwe nyika hazvibvumidzwe.
Nekuti mhuka padzawandisa kumanational park kana kwatinoti kumaprotected area dzakubuda dzichienda mumaruzevha mumaruwa mune vanhu dzichitsvaga mvura dzichitsvaga chikafu, nekuti mumapaki hamusisina chikafu, hamuna mvura. Ende sekuzova kwenyu mhuka dzedu dzakawanda dziri kunzvimbo kusinganayi mvura.
Vanhu vanopfuura 15 vanonzi vakaurawa nenzou dzaitsvaka mvura yekunwa mumisha yavo gore rino. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atiri kutambira anoti paita kuwirirana muhurukuro pakati pevatyairi vemagonyeti vemuSouth Africa vesangano rinonzi All Truck Drivers Foundation nevatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa pamusoro pokumira kurwisana. Asi vanorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti izvi hazvifanirwi kutorwa sechokwadi kusvika mapurisa emuSouth Africa pamwe chete nomutungamiriri wenyika vaSiru Ramaphosa vabuda pachena vachirambidza kurohwa kwevatyairi vemagonyeti vekune dzimwe nyika. VaMavhinga vati vanhu vese vakarova vatyairi vekune dzimwe nyika vakapisa motikari dzavo vanofanirwa kusungwa. Tabata vaMavhinga kuti tinzwe zvizhinji.
Tiri kutambira nhau yekuti kunzvimbo dzakasiyana muSouth Africa vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vari kudzingirirwa vachimiswa kana kutemerwa motokari dzavo kuWitbank. Variko vadzingirirwa vachida kutorerwa mota asi varamba vachitiza vakapunyuka. Zvakare migwagwa inopinda muJohannesburg inozivikanwa kuti ndiyo migwagwa inoshandisa magonyeti, vanhu vanga vachihwandirwa vachida kuti vamiswe nenyaya yemhirizhonga yezenophobia. Kureva kuti hazvizivikanwa kuti chii chichaitika, zvinogona kuramba zvichiwedzera pasina matanho anobatika anobva kumapurisa enyika yeSouth Africa.
Chii chingaitwe? Zvinhu zvasvika pasina kunaka kaizvi.
Zvinofanira kuti zviitwe ndezvekuti mukuru wenyika yeSouth Africa vaRamaphosa ngavataure vamire pachena kutaura kuti haisi mhosva kuti vatyairi vemagonyeti vasiri zvizvarwa zveSouth Africa vashande muSouth Africa. Zvinofanira kujekeswa izvozvo. Zvakarewo varayire mapurisa kuti aite basa rekusunga vanhu. Kune vanhu vanga vachishambadza pasocial media, WhatsApp neFacebook kuti vanoda kuita mhirizhonga kutanga musi wemuvhuro 2 September. Vanhu ivavo vanofanira kuti vaonekwe vasungwe. Tinoziva zvakare kuti zvichida pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pesangano reATDF riri kurunzira kuti pasi nevatyairi vanobva kunze kweSouth Africa kuti zvichida varege zvavari kuti, asi haisi nyaya yekungotaura navo chete. Mapurisa anofanira kuti apindire achengetedze mutemo, amise mhirizhonga iri kuitika. Kana vanhu vasina kusungwa hapana zvingaitwe zvatinoona zvinoita kuti vanhu vazeze kupara mhosva yekutema dzimotokari nekuvhiringidza vatyairi vemagonyeti nemhaka yekuti havasi nemuSouth Africa chete.
Timanzwa were kana paine hurukuro dzamboitwa pakati pevatyairi vemagonyeti vokuZimbabwe neve kuSouth Africa kana kuti vesangano reSADC rinoonawo nezvekufambiswa kwezvinhu.
Hongu pane nhaurirano dziri kuitwa pakati pevatyairi vemagonyeti vemuSADC veSADC Truck Drivers Association neve muSouth Africa veATDF asi nhaurirano idzi dzakati cheyame pakuti pane vanhu vari kupara mhosva vari kutyora mutemo kuponda vatyairi mumigwagwa. Vanhu ivavo havafaniri kuita zvekunyengererwa kana kukumbirwa kuti varegere kuita mhirizhonga. Mutemo unofanira kuti uvabate. South Africa inofanira kuti isunge vanhu ivavo, kwete kugara pasi navo vachinzi vataurirwe, vanyengererwe, vakumbirwe. Mapurisa eSouth Africa haasi kuita basa. Mukuru weSouth Africa vaRamaphosa vanofanira kutaura voudza mapurisa avo osunga vanhu ndopfe kutanga ipapo, kwete kugara pasi muchigara matare nembavha nemhondi. Hazvisi izvo, kuvapa simba ravasina mangwana vanozofuma vachiwedzera, nekuti ivo vakataura pachena vakati hatidi kuona mutyairi wegonyeti asiri wemuSouth Africa achityaira muSouth Africa. Ndozviri pachena ndozvavanoda ivo. Saka kutaura navo kuvakwidza ndege yemashanga. Havafaniri kuitwa hurukuro navo, mutemo ngauvabati.
Mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica Vadhe Wamavhinga vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa neStudio 7. Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti Zim Parks vati Nashe Farao vanoti kubva munandira kusvika mwedzi uno vanhu gumi nevashanu vaurayiwa nenzou idzo dzave kupinda zvakanyanya mumisha yevanhu dzichitsvaga mvura yekunwa zvichikonzerwa nenzara iriko gore rino. Zimbabwe haisi kufara kuti yakarambidzwa pamwe nedzimwe nyika dzemuSADC kuuraya nzou kana kutengesa nyanga dzenzou nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka Convention on International Trade in Endangered Species kana kuti sites. Zimpax ine nyanga dzenzou dzinoita mamirioni mazana matanhatu. Vakafanira kubata chigaro chegurukota rezvekuchengetedzwa kwemhuka nekushanyirwa kwenyika vaMangaliso Ndlovu vanoti nyika dzekuChamhembe kweAfrica dzinofanira kuisa misoro pamwe chete kuti vaone kuti voita sei nokurambidzwa kutengesa nyanga dzenzou. Mukuzeya nyaya yematambudziko okonzerwa nenzou, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZim Parks vati Nashe Farao.
Gore rino chete kubva munandira kusvika patiri izvozvi, pane vanhu vangaita gumi nevashanu varatirwa neupenyu. Kuzoti vamwe vanokuvara hatichatotauri. Pozoita zvirimwa zvakwanisa kuparadzwa nenyaya yekuti mhuka dzawandisa, nekuti mhuka padzawandisa kumanational park kana kwatinoti kumaprotected areas dzakubuda dzichienda mumaruzevha mumaruva mune vanhu dzichitsvaga mvura, dzichitsvaga chikafu, nekuti mumapaki hamusisina chikafu, hamuna mvura. Ende sekuziva kwenyu mhuka dzedu dzakawanda dziri kunzvimbo kusinganayi mvura, saka dzikawana pane dzinokwanisa kuteera hwema hwekuti dzimwe mvura, dzinozoita zvakuita pakupisana nevanhu, nekuti vagari vanonga vakudawo kuti vakwanise kudzinga nzou idzi muminda yavo, zvinova zvinoita kuti mhuka idzi dzikwanise kurwisa vanhu. Pane muono wakasiyana wakasimba pakati pevashanyi vanobva kunyika dziri mhiri vanonga vachiona nzou idzi vari mumabot cruise, vamwe vanenge vari mumotikari dzatinoti idzo dzegame drive, vachiona nzou vanenge vachiti mhuka idzi dzakanyorovera, imhuka dzakanaka. Asi kune vanhu vane mhuka idzi padzinouya dzichida mvura, ukada kuti udzidzinge dzinobva dzatouraya munhu, dzotsika munhu. Ndo matambudziko atinawo. Asi tine tarisiro yekuti chikumbiro chedu chikuru ndechekuti vagari vakwanise kuwanawo chouviri kubva mumhuka idzi. Vagari vakwanise kuti vawanewo utano hwakanaka, migwagwa ichigadzirwa, vana vachiwanawo mabasa kuti vakwanise kuwanawo chouviri mumashure memhuka idzi. Nekuti isusu senyika yeZimbabwe kana kuti seSADC tisu tine mhuka dzingandoita dzinodarika makumi matanhatu kubva muzana panzou dzese dzasara dziri pasi rino. Saka tine tarisiro kuti dai vagari vaonawo chouviri, dai vana vaonawo mabasa kubva kune mhuka idzi ndokuti dzichengetedze.
Asi imomu Afrika mune kubatana here vafarao panyaya iyoyi nekuti nzou dzakawandisa uye sekutaura kwamuri kuita dziri kukanganisawo magariro evanhu?
Dambudziko riripo nderekuti isusu seSADC takabatana ende takaenda kusaitisi tine munhu umwe chete, takaita maproposals edu tiine mafungiro amwe chete sedunhu rekuchamhembe kuAfrica. Asi vamwewo vane kumusoro kunana East Africa nekune dzimwe nyika vanewo muonero wakasiyana. Asi isusu mafungiro edu anga rekuti zvichitariswa isusu vanhu vari kuchamhembe kuAfrica tisu tine mhuka dzakawanda kudarika pasi rese. Mhuka dzatingatati zvikamu zvino zvimamatanhatu kubva muzana zvenzou dzasara dziri pasi rino dziri kuno kuchamhembe kuAfrica ende dziri pakati penyika dzinoti Zimbabwe, Botswana, Namibia, ana South Africa, Lesotho ndokwakawandira mhuka idzana Zambia ndokwadzasara dzakawanda. Asi ndomuonera tena tichunga kuti vamwewo vedu vari kumusoro uku vanga vachionawo muonero wakafanana nekuti pachirungu tinoti Africa is not monolithic. Pane zviro zvakawanda zvinhu zvakaitika kubva makore apfuura zvisingakwanisi kushandisika kunyika dziri kumusoro. Asi nyika dziri kunopasi mhuka dzedu dzakawanda ende dziri kutipa maproblem. Taedzawo nepatinokwanisa kuti vamwe veduwo vaonewo muonero akadaro. Asi tine urombo hazvina kukwanisika. Asi nekufamba kwenguva sekutaura kwakaita dunhu rekuchamhembe kuAfrica mukupera kwaita CITES kuti tichagara pasi toona kuti nzira yekuenda mberi ndeipo.
Asika vamwe vanoti vanhu vakabvumidzwa kuvhima zvinozopedzisira zvaita kuti nzou dzakawanda dzitourayiwe vanhu vachida kuita mari.
Kubva mugore ra1991 taibvumidzwa kuvhima nzou 500. Hapana gore ratakambokwanisa kuvhima nzou dzinosvika 500. Taane makore 44 kutengeswa kwenyanga yechipembere kusingabvumirwi. Asi hazvina kumbobvira zvamisa kuti zvipembere zvisaurayiwe zvisiri pamutemo. Saka maonero mamwe evamwe ndeyekuti hazvina zvazviri kubatsira. Makore esaya isusu senyika takapedzisira kuita hinzi culling mugore 1987. Asi hapana zvazvatibatsira.
Mutauriri weZimpacts vati Nashe Farao vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reLead, amai Linda Masarira Kasaira, vanoti vane chivimbo chekuti vaEdwin Million avo vari kukwikwidza vakamirira bato iri musarudzo dzeGlenview South muHarare vachakunda musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa musi wemugovera. Sarudzo idzi dziri kuitwa mushure mekushaya kwaamai vimbai Tsvangirai Java vebato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Bato reMDC rinenge rakamirirwa navaVincent Tsvangirai mwanazve wemusakabvu Morgan Tsvangirai. Vari kupinda musarudzo idzi vanosanganisira muzvaro Elasi Zani veUnited UANC, vaMaxwell Kasema vakazvimiririra, vaPili Chamunorwa veNdengu vakazvimiririra, vaPallington Pikelele veUANC, amai Rosemary Nyamayedenga Free Zim Congress, vaCrispin Rateiwa veZapu uye vaOfford Mushuwe veZanu PF. Blessing Zulu West Studio 7 abata vaMillion veLead kuti anzwe zvavari kufunga.
Vagari vemuGlenview vari kutozvitambira sezvinhu zvakanaka nokuda kwekuti isusu pati yedu ipati nyowani yaiyo ine zvinhu zvitsvawo zvekuti at least tikamboisa mwana agara ari wemo munzvimbo amirire nzvimbo yake ave ari munhu anoziya matambudziko emunzvimbo imomo zvinogona kuve zviri zvinhu zvakanaka. So isusu matambirwo edu atiri kuitwa tiri kutambirwa sechinhu chinyowani chizvarwa chinyowani. Pati yedu zvedu ichiri diki, 5 months old, but at least vanhu vari kunyatsodo change because people they are being tired nekuimpotirwa macandidates atinga gare kunzvimbo kudzati araisi yeti wozoti kana vapinzwa mupawa kumbovadzikira kunzvimbo dzavo dzavanogara vakutikanganwa isisi marize
ndeapi matambudziko ari kusangana nevanhu vemuGlenview South
matambudziko rekutanga dambudziko randingatanga kunongedzera idambudziko reutano kuno kuti kuti pautano hwedu kuti tiite hauna kugadzikana inhau yekuti hatisi kuwana mvura yakachena hatisi kuwaniswa mvura nenguva ende pacho panesosiye mvura panindori nevamwe vanhu vari kupatonga pano ipapo vachikiya zvibhorani vanhu vozobhadhariswa mari dzimwe dzekuti hatizivi kuti mari dzodzo dzeichienda kunani so ndo issue number one yemvura iyoyo issue number two inhau yemadrainage system yedu tine mamwe mapaipi edu emasuwage ari kuti akabhesta drainage system yaya inofanira kunge ichirasa suwa yaya ichiendesawo kumberi uku masuwage ari kungoramba akangomira ari panzvimbo wacho ende yeti kana pakuzonzi pakuda kuripirwa zvinhu kana zvakaita senge masuwa paipi paroti pakaitwa kana paipi yacho yaiswa iyoyo hapasi kuzombogadzirwa futi kuti padzekere zvapanga pari anaureko kuti inezve nzira dzese mapaipi mazhinji rodhi dzanzwa nekutimbinyurwa vachitraya kuisa mapaipi bat hatichafambisi rimwe dambudziko ratatoona riro rekuti nzira dzedu cheziyazo hatichatombori nzira dzine chimiro tozotarisa munhayo yezvikoro zvikoro zvedu zvatinazvo Glenview kunoko zvishoma vana vedu vari kuita hotsitting mumaclassroom zvekuti unozoona reshiyo yemuclass tichi achikwanisa kunge achiticha vana kana kuti 60-70 peoples muclassroom one zvekuti isusu hazvisi zvinhu zvatingade tichitarisira panguva ino because vana ngatiti maticha mazhinji akatograduate akamirira kunge achipiwa basa but nokuda kwokuti hatina thati system iyoyo yekuti tinotarisa magariro akaita vana vechikoro muzvikoro zvedu ka ndomo rimwe redambudziko ratinaro rekuti vana vari kudzidza muklasi imwe chete vakawanda ofuti hazvichaenderani nekunge vana ivo vachidzidziswa nemurayidzidzi mumwe chete tozouya the issue yematawalaiti kunoku tatione dzimwe nzvimbo dzatakutoti mablack spot ofuti nzvimbo idzi dzinove nzvimbo dzatinogara isusu tichinge tichifanira kunge tichidzitambira nzvimbo idzodzo so nzvimbo idzi dzatio nzvimbo dzekuhwandira matsotsi dzadzinohwandira matsotsi vaya zvekuti ipapo toda kuti tipajezese kuti tinofanira kunge isusu secommunity tine at least neighborhood watch inotekiwa vanhu from those place so that kuti vanhu havazofamba vakabatiraura maoko then tozotaura nauye mapublic toilets kunoku tine mapublic toilets mamwe agara akavakwa but haachashanda akavhara then tozoenda payouth empowerment tine almost 60% yevanhu vari muGlenview mayouth and 90% of those youth are not employed so isusu tinoda kuuya nemarecreational facilities ekuempower mayouth vasave mayouth ekuti vanongozivikanwa sevanhu vasina kuenda kuchikoro kana sevanhu vasingakwanisi kuzviitira zvinhu zvavo
vaEdwin Million vebato reLead vachitaura parunare kuGlenview South muHarare naBlessing Zulu. Iko zvino tochimbokupai misoro yenhau iri mumapepanhau akasiyana-siyana. MuDaily News mune nyaya pamusoro pevanachiremba vanoti vari kuramwa mabasa kutangidza mangwana nechipiri. MuDaily News mekare mutungamiriri weJapan vaShinzo Abe vanoudza vaEmerson Mnangagwa kuti vapindudze zvehupfumi nezvematongerwo enyika kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. NewZimbabwe.com inoti makambani ari paZimbabwe Stock Exchange anoti mwedzi weyasara kusvika kupera kwegore rino ichave yakaoma zvikuru kupfuura mwedzi yese yegore rino. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vatipe pfungwa dzavo pane zvavanofunga.
Kuti magadi ya Shamare Studio 7 nima notive ingira Studio 7 ndiri kuno Cape Town ndinongoti dai vanga vari vamwe dai vagadzirisa nyika Shamisa na President Munangarwa vari pava tinofa nenzara gore rino tikaita zvekutamba saka vanhu vari kustrike ngava strike havo badi zvakutotyisa kuenda mumugwagwa because unogona kungo atakwa vamwe vari kungomwiswa masuweji nyika yetave yaoma yeZimbabwe.
Magadi, vashamarari ve Studio 7. Tinokutenda zvikuru, nokuti pakurira zvine unhanzvi zvakapepetwa zvapamusoro-soro nhau dzamandorokwati dzamunotipa kuStudio 7. Muri kutaura naZix Hussein ari kunzvimbo yeEastern Cape muSouth Africa. Baba, tiri kushungurudzwa kunoku zvamadrivers. Haiwa, ndaikumbirawo kuti deo department ire kudyidzana nedzimwe nyika rekuZimbabwe raikwanisa kuita zvinhu zvine chimbi chimbi. Vanhu vari kupera kufa kuno. Totarisa mamhuri dzatiri kuchengeta dziri kumusha. Totarisa situation iri kuitika baba nezviri kuitika kuti tikadzidzokere kumusha isusu izvozvo zvino mamiriro akaita zvinezvi. Aiwa, kutonomukirana nezanhu chai chai nokuti kune kwa kufiwa crime rate, ma rape case. Umori wese unowedzera saka ndaikumbirisa kuti ivo vana EDPA yavo ngavagone kugadzirisana nehurumende yeSouth Africa tiri kuno isu tikwanise kuenderera mberi tichishanda tichichengeta nyika nokuti kuti nyika isvike pairi papapa ndisu tiri kuno totumira mari every month kumhuri dzedu dziri ikoko tikwanise kubhadhara mafees tikwanise kuita sei saka tikasvika kumusha ikokoko tikagara tese tikatarisana zvemamiriro azvakaita. Aiwa, no. Situation iri kuno haisi kufara mukoma Jonga. Haisi kutomboita. Saka ndaikumbirawo please. Ngavazamewo imwe nzira yekuti kutaurirana kuri kuitika nevanhu vanonzi ATDF kukwanise kupera. Kana zvisingakwanisi kuti zviitike izvozvo izvo. Aiwa, handidze kuti ngaita sei. Tatova pakaipa kutsva kumusana nokudumbu. Mwana wacho unomubereka sei. Pakaipa, please. We need your help. Jimmy Moga munokwanisa kuparadzira shoko iri veStudio 7 tinokutendai nebasa renyu zvikuru ndatenda.
Dai vamunangarwa vatenda vapo munhu mwana mudodori pachituru atonge aunwo kuti mwana mudodori unodini because makataisa nyika yeZimbabwe chikondiri hakuna road hakuna tara redu amakomba komba pese. Kuendona na Hararo uko Kadoma Gweru kuchipinga kweso uko kuenda Chirezi uko takataizana nenjira yekubva Ngundu kuenda kuchipinga uko yekufambira Chirezi haisi nzira yekuti ingafamba mota kana mabhazi angori makomba ndi president wakadiwo asikabatsikana asikazivi kuti nyika yake yakamira so haipaiwo mwana mudodori atonge kani pachigaro apa mwana mudidiri bate mupeiwo aono zvaanoita.
Makadi Studio 7 hapo. Ni ndoti kwa Stepwell ndiri kuno ku South Africa. Ndoti kubhaya nyaya ya energy mutode uyo. Mashoko ake anobuda mukanwa anoshata sadzare mutode. Sadzare mutode ndo unopinda kushata maningi pasi rineri. Saka ne mashoko anobuda mukanwa mwemuchinda uyo unozvi mutode uyo ka. Apaisha kana kachingambobudemo. Unozotaura zvekuti hanzi kwai Zano PF ipo administration kana abuda muzano PF adzingwa arimo unonga kuti masangishe. Sei vanhu ava vari confused ya.
Makadiko zvenyu vanotipone penyuro kuZimbabwe. Tinokwazisa vose vanoshanda mustudio nevakuru vakatisunungura mustudio 7 kuti taure zvatinazvo. Zvinotibata ano zvinoitika imo muZimbabwe. Ini zita rangu ndinonzi James Mukarima. Ndiri kuno ku Cape Town. Ndiri kuteerai Studio 7 iri kutaurika kuZimbabwe. Ko mapurisa aya ari kurova vanhu vachitakura vanhu usiku.
Maswera sei Studio sitani babalolo pagadzireni kana paisivu apa. Zviri kuitwa nezvanopiwa zvimwe zvacho zvinorwadza. Tinoda kuti vakomana kurova vanhu ka hakusiriko kusorovha nyaya. Choro vakarova vanhu zvinenge hazvisiri izvo zvinosorovha ikonomi. Nyaya iripo ndeyekuti ngavagadzirise zvinhu zvinodiwa nevanhu zvigone kufamba. Isu zvekuti ndimunangagwa ndiana aripo hatina basi chatinoda tinoda zvinhu kuti zvifambe chete. zvese izvo hatina basa nazvo izvo. Tikatarisa kudhara chaiko vanhu vakanga vasinei nepolitics, vana vadiki izvozvo ukatarisa kana vana vadiki vese vakangoziva politics nenyaya yekuoma kwezvinhu. Tinoti ngavagadzirise zvinhu zvifambe, ndatenda.
Zviri mushe na 94. Munotaura na Germany. Ndogara pasi paRasenberg apa. Ndinochema chichemo changu mukatimo muZimbabwe. Munoona muZimbabwe homo mambo ari kutonga zvezvi mambo wacho ka hana kakumubvisa mambo wacho mubviseni tiri kuchema dhizeri riri kudhura saka zvinhu zvacho zviri kudhura saka tiri kuoma zviri kuoma mukati umu bvisai mambo wacho uwo
avo vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitipa maonero avo pane zviri kuitika. Tinokukokai kuti mutitumirawo manzwi enyu pafoni nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Iko zvino tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Dutu mpengo Hurricane Dorian riri kuvhuvhuta zvine simba riri munyanza yeAtlantic rakatarisana nedunhu reAmerica reFlorida, asi zvave kunzi richanyenyeredza Florida rigozopinda muNorth neSouth Carolina zvine mutsindo. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara munzvimbo iyi vaPromise Sunday vaudza Studio 7 kuti vanoona nezvekunze vanoti dutu mpengo iri richatevedza mahombekombe ekumabvazuva kweAmerica.
Pari zvine inonzi iyo iri kudarika muma island emuBahamas. Inonzi izvo yatinenge yatorawo kasha wehurricane category 5. Inova ndiyo ndopanoperera ukasha hwemahurricane ipapo. Saka tinoona kuti iri category 5 kudaro yaakufamba zvishoma, ichifamba zvishoma ichitora mvura dzakawanda. Asi kutaura kwavari kuita vanoti ivo ichati nyarei zvayo kupinda paland muFlorida mayenge katarisa kuti ichaita landfall muFlorida. Vari kuti ivo icharamba iri mugungwa nekuda kwemhepo dziri kubva kumadokore dzichienda kumabvazuva. Saka dziri kuipusha hurricane iyo yekuti irambe iri mumvura.
Vanofungidzira kuti ingasvika muAmerica munyika chaimo zvarini?
Pari zvine zvavasati vane chokwadi chaizvo kuti ichasvika munyika here, asi ichange ichitsemba iri munyasi nyasi neocean zvokuti zvakangofanana nekuti yasvika. Saka nokuti mhepo dziri kutaurwa idzo dzeku 155 miles per hour dzecategory 4 dziri kunzizo musi wechipiri kuma2 AM. Mhepo idzodzo dze 155 miles per hour dzichange dziri kunana West Palm Beach uko. Musi wechitatu dzinogona kunge inengelonga yacategory 3 yakunana Jacksonville, but iri mugungwa yapedo nekunana Jacksonville. Saka vari kufunga kutiwo zvichida ingazongopedzisira yapinda paland yakumacarolinas kana kuti ichangoramba iri mugungwa, asi mhepo dzayo dzichange dzichiaffecta macostal areas ose emuFlorida nemumacarolinas.
VaPromise Sunday vari parunare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiriri weSouth Africa anokurudzirwa kutaura pachena kuti kurohwa kwevatyairi vemagonyeti ekune dzimwe nyika hazvibvumidzwi. Vanhu vanopfuura gumi nevashanu vanonzi vakaurawa nenzou dzichitsvaka mvura yekunwa mumisha yavo gore rino. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
kwa kuhisika disendi.